bati zvakunya kuimba commercially ndakastanga ndichikuchikoro like Pakrembon Boys aindo pandakaenda
postori wenza hana uzombodzokera kumashure
from then andakutongoimba naye nichiimba naye then kunana 2003-2004 amet the 10 pasina wako kanda petenu banditora vaenda nene kuna McDee. I remember that day McDee vandiimbisa takamira pakati pataifamba napo apart so pango ndichiimba vandaimba vatotoita po unoimba McDee was the manager he was the manager and the producer wa petenu pasina wako from there ndo paiitwa song yayo kuti ndinzvere ya petenu ndichapita mukurumbira hatina kuzombodzoka shure
patale iko zvinoizvi chiri kupisa chamakurira nacho iko zvinoizvi
last year ndakaita my second live recording muno mudala ku Allen Texas uko my first year in the United States
mira ndikubate murom iri album ramai launch ku Texas iri rinonza ndirinonzi chiiri
iri takari launch under the banner yekuti Menje called Menje live recording
vanhu vakaritambira ose
well music is still coming out but with what I am seeing vari kuifarira receiving it ndinotenda mwari kuti pane dzakabuda so far vanhu vese varikufara and they are still waiting for more
saka pari zvino vari kutarisira zvipi vateereri vanokuteererai
as no inini ndiri munhu asingadi kuramba akamira pawanda place so ndinoti kana chinhu chikaitwa tikadera vamwe vanhu vanogona nga vakutoti no saka toita sei kuti ichochi chachida inini ndatodenda tokumberi
postori wenzi kune mumwe mukomana nemusikana wechidiki ari kunzo achiti inini kana ndakura ndoda kuzoita sampostori wenzi mashoko amungamupewe kumukurudzira ndeyekuti
tanga ndechekuti namata kuti mwari akuitire nyasha dzekuti ubudise zviri mauri mwari zvaakaisa imomo and izvozvo zviri mauri izvozvo and work towards it nekuti if you perfect the gift you have that gift is unique
saka inini ndofanirwa kuti mundipe chimbo 1 chiri pamwoyo penyu nhasi chamunoda kuti tigobuda nacho mudariro
I would want you to play my song inonzi Waka Waka that Waka Waka song you know ine masongs akaimba kare kuzimbabwe kuma crusades
tokusiyai muchirohwa neka medley kampostori wenzi ngatitambe zvakanaka
Akuna wakaitanda tena. Jesus Christ. Watch out!